Nyaya izi zvinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwaushe chidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. Lacosmas Mandaza, mutauri wemhuri yekwaMandaza ine dzimba nhatu dzinochinjana ushe hwekwanyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saichenyamweda mudzviti wenzvimbo yavo vavakangoti vatomu pamwe nasachigaro wemadzishe mudunhu reMashonaland West ishengezi, vakagadza vaNobert Mandaza vachipesana nevakawanda wemhuri iyi.
Karukupira nyaya ndepekuti GA naChief Ngezi vakagadza acting chief vari vairi. Acting chief mwana vana madzibaba acho aripo havana kuziviswa. Kana izvo dzisi vedzimba padzibashani iyo dimba yamoto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagadzwa vanhu vanga varamba chengaupuwe baba.
VaMandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Baba vacho vanyakwaekuti vachanga asina kugara umushe aita zvinenge zvekubhadharana nanatombo.
VaMandaza vanoti dzimba nhatu dzinochiyekwa maringa pasi, chidya usavi nekwamudziviri ndidzo dzinochinjana ushe hwekwanyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West vaPeter Paspamire vanozivikanwa saIshengezi. Ishengezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waIshe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwanyamweda.
Vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuonere kuti muri kuzvinoita morutana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumatii mamira angopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zvabudzeni chifu.
Ishengezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwachivero, mashayamombe nehwekwachidziva. Makakatanwa eushe hwekwamashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saishe mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapa mutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka High Court yakabva yamita mambo vayo kuti bvumirai kushanda, asi ndimambo havo vachiri mambo vanofanana nevavo kati vakatevapiwa mota yavo ndobva yanhenga ipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematasa.
Mumiriri weNorton mudare reParamende vatemba Muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuChina mushure mekunge zvarova ishe Nyamweda, vanoti hurumende kuburikidza nevana muzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda nderuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesha vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesha vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatanwa anenge aripo, mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa eumambo dzakatekeshera nenyika, asi vanoti vana muzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwaNegomo kumazowe nehwekwaBushu kuShamva.
KuShamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saishe Bushu. VaMusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive ishe Bushu vashoo Bushu muna 2016. Kumazowe vaive ishe Negomo valashiya Tsitsinde vakaripisa vaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva vapomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kusvika uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.